Vanhu vakawanda munzvimbo dzinogara veruzhinji vafumobata jongwe muromo kutsvaka mvura zvichitevera kudzimwa kwemagetsi kunzvimbo inodhonza nekuchenesa mvura yemuguta. Muchiziviso charakaita kuvagari nezuro, bazi rinoona nezvekudyidzana neveruzhinji mukanzuro yechinhoi rakazivisa kuti ZESA yainge yavhara magetsi ayo kunzvimbo dzinopomba mvura yemuguta nekuda kwechikwereti chemadhora emari yemunyika anosvika mamiriyoni makumi mana nerimwe chete kana kuti $41 million. Kanzuru yakabva yazivisawo vagari kuti ZESA ine chikwereti kukanzuru chemadhora emunyika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti $250 million. Senzira yekutsiva kuvharirwa nzvimbo dzinochenesa mvura, kanzuru yakabva yaendawo kunovhara mahofisi eZESA. Kuvharwa kwemagedhe emidhuri yakapoteredza mahofisi eZESA kunonzi kwakaita kuti vashandi vakawanda vabude vachiita zvekukwira midhuri kana kuti majurawo. Mumwe mugari wemuchinhoi Vatendai Musonza vanoti zvaitika izvi zvinoratidza kuti ZESA nekanzuru havasi kushandidzana zvakanaka. Vamusonza vanoti kanzuru neZESA vanofanirwa kugara pasi voonesana paina mutongi gava sezvo ari mapazi ehurumende ose.
Nyaya yekansel neZESA yanga isingatombofanirwa kusvika payakasvika ipapa. Vanhu vaingofanirwa kugara pasi votaurirana. Izvi zvinongoratidza kuti vanhu vasiri kushandidzana zvakanaka, vaona vatadza kuwirirana, vangadai vakatsvaga kana resident minister kana DA, vogara pasi voonesana kuti vobatsirana sei, nekuti nyaya yekuti vanhu vatombovharirwa mvura inyaya inenge isina kumira zvakanaka.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro werimwe sangano rinomirira vagari rechinhoi Residence Trust vaClifford Kupeko, avo vanoti vari kushamiswawo kuti kanzuro haisi kubhadhara zvikwereti zvemagetsi asi iri pamberi kuvharira vagari mvura.
Zvinhu zvinosetsa mbavha yakawanda, nekuti pakanzuru mavhariro ainoitira vanhu mvura hataiziva kuti nayo haikwanisiwo kunge ichibhadhara zvikwereti zvemagetsi. Bati sezvisinei, isu semarezidensi tinokurudzira kuti maInstitutions iwawa anopungururana utsi vanofanira kuwanika nguva nenguva vachigara pasi vachiwirirana, nekuti kurwa kwemabhuru chinokuvara isora rinove sora ndisi marezidensi.
Mutauri wekanzuru vatichawana Mulauzi vanoti nhaurirano neZESA dzakatanga nezuro manheru uye dzichaenderera mberi svondo rinouya, vachiti ZESA yakavimbisa kuvapa magetsi vachitaurirana.
Isu neveZESA takatagana tikakwanisa kugarirana pasi nezuro manheru ndokubva takwanisa kusvika patikasvika munhaurirano dzedu. Asi nhaurirano dzedu idzodzo dziri kuenderera mberi uyezve vhiki rinouya tichakwanisa kunge tichienderera mberi nenhaurwa dzatikatanga maererano nezvikwereti zviri pamberi pedu.
Patabvunza kuti nyaya yekuvharirana yave papi, mutauriri weZESA Muzvari Priska Utete vabva vatumira gwaro rekambani yavo riri kuzivisa vose vanoshandisa magetsi kuti sedanho rekuona kuti vanhu nemakambani vane zvikwereti kuZESA vabhadhara here, vari kudzima magetsi kune avo vane zvikwereti zvakurisa. Gwaro iri riri kuzivisa vose vane chikwereti chemagetsi kuti vabhadhare nekukurumidza. Asi gwaro iri harisi kutaura kuti iyo ZESA ichabhadharawo zvikwereti zvayo riini. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.